manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 27 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 irimo Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuchikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timba dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudare nhasi. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kushanda nenyika dzemuAfrica kuitira kudzivirira nyaya dzevanopfurikidza mwero. Asi hurumende yeZimbabwe inoti aya manyepo. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuchikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timba avo vakasungwa nevamwe vebato ravo makumi masere dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti dzitongwe dzichibva kumba. Mapurisa nhasi anodziwo afumobata jongwe muromo achienda padare apo vamwe vanhu vabva vatangawo kuratidzira. Nengo dzebato rinopikisa idzi dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso sematsananguriro egweta ravo vaagency Gumbo.
Tichitotanga kusvika tatanga kutorohwa nehana kuti sei mapurisa achizara padare. Saka dare rabva raramba kupa bail kuvanhu vedu vakasunga.
Kunyimwa kwevanhu ava mukana wekubvisa mari yechibatiso hakuna kushamisa vamwe vanopikisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakange vatotaura nezuro pamusangano wedare ravo repolitibureau kuti vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa muHarare.
The law will take its course without fear or favor. Atidi mhesa mukono todzisvasvanga.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti
mvumo remutemo wekodzero kuratidzira irimo and inotaura kuti munhu mumwe nomumwe anokwanisa kuratidzira zvisina yatingati ma restrictions as long as kuratidzira kwacho kuri peaceful.
VaMasie vativo havasi kushamiswa nenyaya yekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwaitwa vatimba nevamwe vavo.
Zvinhu zvatagara tichiona kuti kana uchingobva kubato rinopikisa kana kana uchipikisa hurumende pese paunongoenda kucourt especially kumamagistrate courts uku vanotokunyima bail and vanokuda kuti ugare uri mukati.
Mapurisa abva asungawo amai Phyllis Pikitai, mudzimai wava Roland Hondongwa, murairidzi akaremara, akasungwawo nemapurisa musi wa16 chikumi. VaHondongwa avo vakaremara vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObet Masaraure vanoti vaHondongwa inhengo yesangano ravo uye vashora zvikuru kusungwa kwemudzimai wavo.
Hurumende yavaMnangagwa iri kutiratidza utsinye hunotyisa hwekuti titotoona kunge titori mugena risati tapindamo. Mudzimai wavaHondongwa anosungwa nemhosva yekungobata placard rekukumbira kuti murume wake uyo anorarama neurema asunungurwe. Nezuro akaenda mudzimai wavahondongwe kuHarare remand achida kuvapa medication yavaida akarambidzwa kuvapa. Pari zvino kutaura kwati kuti vahondongwa vasati vageza kubva musuwa vakasungwa havagone kuzvigezesa voga. Kutaura kuno vahondongwe vanotariswa kunzi vakwire masteps kuti vapinde mumasels avanorara, asivo havagone kufamba, hapana uche, hapana mubatsiro, hapana chii. Vahondongwe havagona kudya vega, vanosidya vachitopakwa nemukadzi wavo. Hapana chiri kuitwa neprison system kuti murume uyu abatsirike. Zvakaita kuti mukadzi wake paakavaona nezuro arwadziwe, nhasi paaenda kudare achiratidzawo kuchema kwake, achiratidza kushungurudzika kwake zvemakodzero dzaainadzo muconstitution, achitarisira kuti pamwe ari kuudza hurumende ine hanya inogona kunzwawo tsitsi ikapa murume uyu wake bail kuti kana aine mhosva yaakapara atongwa ari kunze, kana achizovharirwa avharirwe ari painewo mafacilities anokwanisa kumuchengetedza. Asi nhasi mudzimai wake asungwawo akandwa mujeri.
Asi mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari kuramba kuti mapurisa ari kutarisa kuti wabuda mumba mani kana vanhu vachida kuratidzira kana kuita misangano yavo.
Vanhu vanenge vateedzera mitemo vakateedzera maprocedure acho musangano vanongo.
Zvichakadaro, nhengo yezanu PF vamike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu, avo vari kupomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million United States dollars kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yekutengera varombo mbudzi kumaruva kana kuti presidential goat scheme, vadzoserwa kujeri zvakare sezvo dare rati richaenderera mberi mangwana richizeya chikumbiro chavo chekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kuwedzera zvirongwa zvekusimbaradza ukama pakati pemauto enyika iyi nemauto enyika dzemuAfrica kuitira kudzivirira kusagadzikana kunounzwa nevemapoka anopfurikidza mwero. Asi hurumende yeZimbabwe inoti aya manyepo ichiti America haidi kubatanidza nyika dzemuAfrica asi kudziparadzanisa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau padande mutande nhasi mushure mekupetwa kwemusangano wevakuru vakuru vemauto venyika dzemuAfrica wanga uchiitirwa muBotswana pasi pemubatanidzwa weUS Africa Command kana kuti AFRICOM, mukuru weuto rekuAmerica anotungamira zvirongwa zvinoitwa muAfrica General Michael Langley vati nyika yavo inodisa chose kubatirana pamwe neAfrica mukusimbisa mauto emudunhu rino.
We are AFRICOM and the US government is here because we have common values.
Tine muono wakafanana panyaya yekugadzikana kwenyika dzedu. Naizvozvo mukushandidzana uku, tinoisa zvido zveAfrica pamberi. Isu tochibatsira nezvikwanisiro. Ndinovimba kuti kana tikashanda pamwe chete, tinogona kupedza kusagadzikana mudunhu reAfrica.
Vaenderera mberi vachiti America inoshora chose mashoko ekunyepa anobuditswa nenyika yeRussia senzira yekusvibisa chimiro chakanaka chenyika yavo.
Those campaigns from the Russian Federation on
tiri kuona zvedu nyika yeRussia ichitenderedza manyepo pamusoro pezvirongwa zvedu senzira yekuda kuwana rutsigiro mudunhu reAfrica. Izvi zvakaipa uye tinoti ngazvimire. America inoda kushandidzana zvakanaka nenyika dzemuAfrica.
Taedza kubata muzinda weRussia muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi tanga tisati taona mhinduro patazoenda pamhepo. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti nyika yeAmerica ibere rakazvipfekedza makushe egwai.
So zvinobva zvabatanidza kuburika chokwadi chemashoko akatarwa nani naPresident vari kuRussia kuti donzo reAmerica hakusi kuda kubatanidza Africa kana kubatsira Africa, kuda kutsvaka wedze kuchekenyudza kuti vapinde vaise mweya wakaipa pakati pevakidzana vangwatidzidzana. Ndo patinoda mudzoko neAmerica ipapo.
Vacharamba vati kusakokwa kweZimbabwe kumusangano wanga uchiitwa kuBotswana uyu kunoratidza umbimbi ndoga weAmerica.
Chandisiri kuziva ndechekuti simbaradzo yesecurity yemuregion muno uri yepacontinent yedu yeAfrica inobudirira sei kana dzimwe nyika dzichinzi ima hamukwani imi munokwana, asi dambudziko riri rekontinendi yese, riri yeSouthern African region yese.
Gweta uye vari nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, amai Jacqueline Sande, vati hurumende yeZimbabwe inofanira kuzvinzvera kuti sei isina kukokwa kumusangano mukuru wakadai nenyika ine simba kudarika dzimwe dzese pasi rese.
Tichida kuona kuti izvo zvakanakira Zimbabwe ndezvipi, kurerekera kuNATO kana kurerekera kuBRICS. Zvinhu zvinenge zvifanira kuti zviongororwe zvakadzama kuti ukama hwedu nenyika yeRussia zviri kutibatsira papi, uye kusawirirana kwedu nenyika yeUnited States zviri kutibatsira papi.
Imwewo nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika uye vari mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanoti Zimbabwe haingadyiwi sehove yakasvinura, ndiko saka isina kukokwa neAmerica kumusangano wevakuru vakuru vemauto uyu.
Ziva kuti maAmericans haawirirani nemuono wekusvinura kwakaita Zimbabwe. Saka kurega kuti Zimbabwe inge iriko kumusangano uyoyo, vanotoziva kuti Zimbabwe inozvimiririra nekuzvidzivirira munyaya dzekuchengetedzwa kwerunyararo kana kudzivirirwa kwenyika ino.
Mumusangano nevatori venhau nhasi, General Langley vati nyika yavo yawedzera kudyidzana kwayo nenyika yeZambia. Izvi zvinobva zvakuchidzira bongozozo ranga riripo mazuva apera rakakonzereswa navamunangagwa mushure mekunge vaudza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti America iri kusarura Zimbabwe asi ichibatsira dzimwe nyika dzinoti Malawi neZambia. Mashoko aya haana kufadza dzimwe nhengo dzedare remakurukota eparamende yekuZambia, idzo dzakati dzaida kuti vamunangagwa vamedze mashoko avo. Musangano weAfrican Chiefs of Defence Conference uyu wakanangana nekusimbaradza mauto ehurumende dzemuAfrica kuti vakwanise kurwisana nezvinetso zvekuchengetedza nyika dzavo, kunyanya zvinokonzereswa nemasangano anopfurikidza mwero. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vabereki vekuchiredzi kumasvingo varikumbira hurumende nemasangano akazvimirira oga kuti vavavakirewo zvimwe zvikoro, sezvo vana vavo varikufamba nzendo refu kuti vaende kuzvikoro izvo zviri kure zvikuru. Izvi zviri kupa kuti vamwe vana vagume vasiyira chikoro panzira. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa nekanzuro yeChiredzi Rural District Council kana kuti Master Plan Research yakabudisa pachena kuti vana vanosvika zviuru zvina vakasiyira chikoro panzira gore rapera nekuda kwekufamba nzendo dzinosvika makiromita makumi maviri kuenda kuchikoro chete. Pane vakasiya chikoro ava, vasikana ndivo vakawanda. Gore rapera chete, vasikana zviuru zviviri nemakumi matanhatu kana 2060 vakamanikidzwa kusiya chikoro, ukuwo vakomana chiuru chimwe chete nemaza namasere nemakumi matanhatu 1860 vakasiyirawo chikoro panzira. Mumwe mugari wemurayiro wachikutu kuchikombedzi vaHappiness Valley vanoti dambudziko rekushomika kwezvikoro riri kukanganisa kodzero dzevana vavo.
Ndoriri dambudziko mberi zvikoro nyanyisa kuno kwedu kuno kuchiredzi South kuno ndokune challenge yakakurisa. Ozi mwana anofamba 25 to 30 km every day. Mwana uyu anomuka mausiku achidzoka usiku, mukazvichavisa moto unoti ainenge iri risky chai.
Sabhuku Esther Chikutu vemurayiro kwachilonga vanoti zvikoro zvesekondari zvishoma munzvimbo zvave kuita kuti vanasikana vazororwe vasati vabva zera.
Vamwe vana vanondogara kunzvimbo dzechikoro idzodzo. Pakugara paya vamwe vanotora advantage yekuti vatowana chii vadzimai, nekuti akagara kudero iwe mai nababa unenge ro kuno kumba zvinozoita mwana koko audii hauzvizivi. Nongozoona mwana wava nepamuviri.
Vamwe vagari vanoti vamwe vana vakutogarira pedyo nezvikoro apo vanorodja padzimba dziri pedyo nechikoro chavo, zviri kuita kuti vamwe vasikana vapedzisire vava kuita pamuviri vosiya chikoro nekuti vanenge vasina vabereki vanovatarisa. Kanzuro yeChiredzi inoti dunhu iri rine zvikoro makumi mana nezvisere chete zvekusekondari, uye pazvikoro izvi makumi maviri nezvisere ndizvo zvakapiwa mvumo yekushanda zviri pamutemo nehurumende. Sadyara wekanzuro yeChiredzi RDC vaAspect Machine Kaidze vaudza Studio 7 kuti vave kushanda nehurumende kuti vavake zvimwe zvikoro zvichitevera ongororo yakaitwa iyi.
Kwadi ndizvo zvakabuda mugwaro redu, tinozvitambira tiri kuti izvo pachange pachizovakwa zvikoro zvinosvika makumi maviri 20 kuitira kuti vana vedu vasafamba mitunhu mirefu vachiinda kuzvikoro zvesekondari.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hurumende iri kuzviziva kuti zvikoro zvishoma kune dzimwe nzvimbo uye iri kutora matanho ekuzvigadzirisa.
Sehurumende tine zvikoro zvakawanda zvatiri kuvaka. Tiri kuvaka zvikoro zvakawanda zvekuti tine tichiitira kuti vana vasafamba mitanho yakareba inokwanisa kudarika kana 5 kilometers kana vari kuprimary school kana kuti 10 kilometers kana vari kusecondary school.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevechidiki reMasvingo Youth Forum Muzvare Tendai Mafuka vanoti hurumende inofanira kuona kuti vechidiki havarasikirwi nekodzero yavo yedzidzo iyo iri mubumbiro remutemo.
Panhamba iri kutaurwa 2006 vazhinji vari kunzi vasikana. Bumbiro remutemo paseshen 27 rinotaura kuti hurumende inofanira kutora zviga zvakasiyana siyana kunyanya kuvasikana kuti vawane mikana yakafanana nevakomana. Asi zvino zvodii kuti rino igore renzara voti chikoro hakuna, voita here semudzanga kuti kuvari kutsva kuvakarumwa dai nhau iyi yagadziriswa, nekuti mangwana chazenge totaura kuti pane vana vari kupinda mumamereji vachiri vadiki, kune vana vari kufa pamusaka penhumbu, kune vana vari kuita zvinyaya dzemutoriro. Hurumende dai yationera kuti faundashini yevana yanaka.
Gurukota rinoona nezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo vanoti hurumende inoda kuvaka zvikoro zviuru zviviri nemazana masere kana 2800 kuti vana vakwanise kudzidza zvakanaka. Kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere dzidzo yaikosheswa uye vana vaidzidza pachena zvikoro zvichivakwa. Asi zvinhu zvakatanga kuenda mumawere kubva muna 1990 pakatanga kubhadhariswa mari yechikoro yakawanda uye vana vakawanda vakabva vatanga kusiyira chikoro panzira. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nechokwadi kana tichiri kuzvitarisa yatingati
vamwe vana veZimbabwe vari kusungwa neZimbabwe Anti-Corruption neZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC nekumiswa pamberi pematare kwavana muzvina bhizimisi vaviri vari kupomerwa mhosva yeuori vanoti vaMike Chimombe navaMoses Mpofu mucherechedzo wekuti hurumende yakazvipira kurwisana neuori zvisinei nekuti waitwa nani. Asi vamwe vanoti kusungwa kwevaviri ava kungovhara vanhu maziso uye vachitarisa zvakamboitika kumashure havaone paine chinobuda. Vamwe vanotiwo uku kuda kubata vanhu kumeso kuti pasaongororwe nyaya yeuori hunonzi hwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Uori uhu hunonziwo hwakabata mumambure avo muzvina bhizimisi vaWinnie Chivayo avo vanonzi vari pedyo pedyo zvakanyanya nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vari kuti hapana chiri kuitwa chine musoro ava vanoti ZAC yagara inozivikanwa kuti inosunga zvekuvhara vanhu kumeso nyaya dzichizongofa nekuora pasina ari kukanganiswa kana kukandwa mujeri. VaChimombe navaMpofu vari kupomerwa mhosva yekuba mari inodarika mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica yehomwe yemutungamiri wenyika ine mari inoita mamiriyoni makumi masere nemasere emadhora. Mukuzeya nezvenyaya yeuori iyi, Jonga Kakandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira kufambiswa kwemabasa musangano reSocial Justice vaRuben Tendai Mbofana pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANUPF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza vaMbofana kuti vanoona sei zvaitwa neZAC.
Nechokwadi kana tichiri kuzvitarisa yatingati at first glance muchirungu zvinoita sezvinhu zvakanaka kuti hurumende ichishanda neZimbabwe Anti-Corruption Commission tinoona kuti vanenge vaakurwisawo uori watekeshera muZimbabwe. Zvinoita sezvinhu zvakanaka, asi ngatiregei kumanyira mberi. Ngatiudzivei kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission payakatanga kuzvitiudza ruzhinji ndofunga kuti svondo rakapera kuti tiri kuda kuongorora nyaya iyi. Vakati vada kuona vachibvayo vachimombe navamupofu nenyaya yeZimbabwe Electoral Commission yemari dziri kunzi dzakadyiwa idzi. Asi tiri kushamisika ndechekuti nyaya yeZimbabwe Electoral Commission hatichanzwi nezvayo, taakunzwa nyaya yembudzi. Saka panofanirwa kuchenjererwa ipapo. Takamanya kupemberera kuti zvino uori huya hwaakurwiswa muZimbabwe, onai machinda maviri aazosungwa. Ndinoona inini kuti tinenge tiri kumhanya too much. Ngatibongororai kuti hakusi tatriki
here kekuti varume ava makapfumurirei vati zvayo.
Tinzwe kubva kuna Dr. Mavaza.
Sekutanga Rambofana ndinowirana nawo kuti yes, basa ratanga kushandwa zvake yaratidza kuti ine mazino yavakuruma. Ende zviya zvokuti vachivhayo hasi vasungwa, vachivhayo havasiwo vega mupari wemhosva panguva dzino. Hatingasunge nyika yese pamwe chete, totanga mumwe nemumwe. Hazvireve kuti kana vachivhayo vachinge vakapara mhaka vacharegererwa. Zvekuti vanogara pedyo nemutungamiriri wenyika kana kuti vakaona vatungamiriri wedzimwe nyika dzakaita seKenya neTanzania, haa, nekuda kwezvavari kuita vachivhayo nemuromo wavo usina mhare nenhunzi, zvinongoratidza kuti dzimweni dzenguva ndivo vari kutopa njambwa kumutungamiriri wenyika weKenya uyo akurwiswa nevanhu vake. Kana munhu achinge ane mhosva yake yaari kupara, mutungamiriri wenyika haamuvharidzire, haamuregedze achipara mhosva. Saka iko zvinoda kutenda vanhu vezvaki kuti maita zvakanaka. Vanhu vangu vari kunyunyuta kuti ko vana vakaba mbudzi dzeda vakangonyarira kuti zii. Ko ivo president vabirwa mbudzi dzachona vakanyarira kuti zii. Chii chiri kuitika? Aiwa, imbwa inoruma haingohukura hukura.
Rambofana hanzi zaki yaakurakidza mazino.
Mazino ezaki kazhinji kacho anonetsa kuziva kuti mazino chaiwo here kana kuti ndeaya madhencha aya anopfekwa nevanenge vati kwegurei vasina mazino chaiwo chaiwo vopfeka efeki. Nekuti dzimwe nguva zaki sekuona kwatinoita isu vaongorori ndechekuti inogona kushandiswa kunyararidza vanhu. Tinenge taakutoona kuti yaakutopinda mapolitical fights anenge aripo mudariro, wobhonzi zaki enda ubvonosungwa uyu tibvomufikisa kuti zvaakuita izvi aakufarisa. Saka tinogona kufara hedu tichiti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yezvino yazoratidza kuti inoruma. Asi tinogona kufungawo zvakare kuti aiwa irimboshandiswa kunyararidza vanhu kuti ngavabve vasazope umbowo uchazobata-bata vachivhayo.
Dr. Mavaza, mataura mega imi kuti vachivhayo munhu ane muromo usingamharwe nenhunzi, zvinoreva here kuti dai vakaramba vakanyarara vaingodya muhuri imomo?
Kwete, chamunofanira kuziva ndechekuti tsamba yekutaura nyaya yehuri yakanga yanyorwa kare vachibva vasatanga kutaura. Saka ava havana kusungirwa nyaya yekutaura kana nyaya yetsamba, vari kusungirwa nyaya yekuti pane mhosva yakaparwa iri kuonekwa. Mhosva dzavachivhayo dzakazobudawo nekuda kwevarume ava vadziri kuongororwa. Kana dziripo mhosva zveshuwa vanosungwa.
Vambofana, imi sevana veZimbabwe muri kuuonawo here muchihunongedza uhworihwo?
Hongu vakandemiri hahuri kutaura chokwadi watekeshera nyika yese, wapinda kwese. Asi sekutaurawo kunoita vamwe vanoziva vanoti hove inotanga kuora mumusoro. Tinohuona ani tinenge tichiti aiwa, kana Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichinyatsoita basa nemazvo, haifanirwi kuita zvinhu ichisarudza kuti ava vanobatwa havabati, ngavabatwe vese.
Dr. Mavaza, sezviri kutaurwa navambofana kuti hove inoora kubva kumusoro,
kana tine umbowo wekuti mutungamiriri wenyika anenge ari kuita uhuri, buritsai umbowo iwoyo kumapurisa, kuzati kana kuvamiririri venyu muparamende vatingati nhengo dzeparamende, muvaudza kuti aiwa, ndine evidence yekuti mutungamiriri wenyika ari kuita uhuri. Ipapo mutungamiriri anobuda ozvichenusa, kana atoedza kuzvichenura anodzika pachigaro neparamende kana nevana veZimbabwe, nekuti panenge pane umbowo.
Vambofana, tipete chirongwa, zvinoshanda here zviri kutaurwawo naDr. Mavaza izvi?
Ndopanonetsa pacho. Kana kumapurisa kwacho ivo vazoitawo zvivi zvokuti toda kunoferefeta nhingi nanhingi anonyembe dzinotyisa, hapabudi manje vakandemiri. Ndosaka muchizoona kuti nyaya dzakawanda dzinongozoramba dzakanyararwa.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira kufambiswa kwemabasa musangano reSocial Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunare kukwekwe. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvegakava revari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden navaDonald Trump. Gakava iri riri kuitwa mangwanani nenguva dza4. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
sechave chigariro mugore rinenge richiitwa sarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. VaJoe Biden navaTrump vari kutarisirwa kutatsurana vachitaura nyaya dzezveupfumi, magariro evanhu, utano, nyaya yepfuti, kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe. Munhoroondo yeAmerica, magakava akatanga kutepfenyurwa paterevhizheni muna 1960 pakati paSenator John F. Kennedy vebato remaDemocrats nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaRichard Nixon. Vanomirira sangano reNational Democratic Working Group rinotungamirirwa navaJob Sikala muAmerica vatafanzwa munjanja, vati vari kutarisira gakava iri zvikuru.
Varuma vamangange avo akasobvira mugore ra2020 ndotondera iyo gakava rawakaita waBiden wakabuda wari pamberi. Ranhasi riri kutaurwa iri riri kunzi ndo gakava remangange.
Vamunjanja vatiwo,
unoona kuti panyaya iri apapa ndee matarisiro ekuti varume ava watikwegurei vachinaro here simba rekubata basa reutungamiri hweAmerica kubva muna November panenge anenge akunda.
VaTrump navaBiden vanowirirana kuti Ukraine inofanira kubatsirwa, asi hapana kuwirirana kuti izvi zvoitwa sei. VaTrump vanoti Ukraine haifanire kungoita mari yekupiwa pachena.
We're looking at it right now and they're talking about it and we're thinking about making it in the form of a loan instead of just a gift.
Ndirikufunga kuti deitava pachiri chikwereti, kwete nguva pachipo chavasingadzoseri. Tinoramba tichingopa vanhu zvipo zvemabhiriyoni nemabhiriyoni nemadhora.
VaBiden vari kutungamira mushandira pamwe wenyika dziri kubatsira Ukraine uye vapanyika iyi mari inodarika mabhiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu, kana kuti 175 billion. Vanoti America ichamira neUkraine kuzvidzivirira kusvika yakunda nyika inoda kuipamba isina kana kutadzirwa.
The United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk. The free world will be at risk.
America ikasiya Ukraine iri yega, zvinoipinza munjodzi. Kana Europe iri munjodzi, nyika dzose pasi rino dziri munjodzi uye dzinogona kukanganiswa zvakanyanya.
Panyaya yeIsrael, vaviri ava vanogara vachikandirana makobvu nematete pakuti ndiani sawira mukuru weIsrael. Vamwe vanotsigira bato remaRepublicans vachitungamira sangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Ndenda vati vari kutarisira kuti vaTrump vachataura zvinomwisa mvura.
Isu wemurangariro wakavhurika kureva kuti maconservative tichitarisa makore mana vari pachigaro kana hondo imwe yakarwirwa pasi rose. Iko zvino kudeuka kweropa nyika dzakawanda, mitengo yakwira yezvinhu, unobva waona kuti huswa hwenyati ndohuri mudumbu huri pamuromo inotofa nawo.
Asi izvi zvapikiswa naamai Lucy Chikowero vanotungamira sangano reMTC Educated Girl vanotsigira maDemocrats.
Ndakatarisa ndinenge ndichitarisira kunzwa ndidzo dzakaita sana reproductive health dzinonyanyobata madzimai nevechidiki. Zvakare nyaya yemikana equal opportunities pamadzimai nevanhurume ndoimwe zvakare dzandinenge ndakateerera. Ndichifara zvakare nekubata kuri kuitwa maimmigration policies navaBiden.
Nyaya yekuti hondo pakati peRussia neUkraine uye Israel neHamas dzopedzwa sei ndeimwe iri kutarisirwa kuzeiwa pagakava iri. Gakava remaminetsi makumi mapfumbamwe iri riri kuitirwa kumuzinda wenhepfenyuro yeCNN kuAtlanta, Georgia. Vanenge vachikokera gakava iri vatori venhau veCNN, Jack Tepper naDana Bash. Evans Zininga, VOA News, Washington, D.C.
Munhau dzemitambo. Mumutambo weCOSAFA Africa Cup, Zimbabwe yakunda Comoros 1-0 muGroup B. Zimbabwe mitambo iyi iri kutambirwa kuSouth Africa. Uyewo mune dzimwe nyika dziri muGroup B makare, Zambia iri kutamba neKenya pari zvino, uye iko zvino Zambia yakarwa 2-0 neKenya. Vatereri musa kanganweo kuterera chirongwa chedu che Live Talk Women's Round Table na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu kumadzimai munyaya dzezveupfumi nekuwana mabasa. Panguva iyo hurumende iri kuita magungano mumaguta makuru ekukwezva vamwe vasiri kushanda kuti vawane mabasa muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare raMajor Street Court ranyima mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunhengo dzeCCC dzakasungwa musi wa16 Chikumi. America inoti yakazvipira kushanda nenyika dzemuAfrica kurwisa vanopfurikidza mwero, asi Zimbabwe inoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinoenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Sokuisika.